Vachipa mtungu wavo kuna Alan Chimbetu wagwatidzo vasendeka mwedzi mitatu kwemakore mashanu vakayambira muimbi uyu kuti asapare mhosva yakafanana neyabatwa nayo panguva iyi. Vagwatidzo vati mutongo uyu vaurerutsa sezvo Chimbetu asina kupedza nguva yedare achiramba mhosva uye kuti anga azobvisa chikwereti chemari yemaintenance iyi yanga yasvika madhora mazana matanhatu nemapfumbamwe. Muchuchisiwe hurumende vaWalter Saunyama vati Chimbetu anofanirwa kunge achibvisa madhora makumi manomwe mwedzi wega wega kuna mai vemwana wake Tsitsi Rambanapasi, asi ainge asiri kuita izvi kubva gore rapera muna zvita kusvikira azosungwa. Chimbetu uyo anga akafeka mudhebhe weruvara rwemashizha, shangu nhema uye bhachye nehembe nhema anga achitaurira pasi achiti anga asiri kunzwa zvakanaka. Audza Dare kuti kukundikana kwake kubhadhara mari kuda kwekuti ari kurwara nekudaro haazi kukwanisa kushanda sezvaaiita kare, asi Dare raramba izvi rikati anosungirwa kuchengeta mwana wake zvisinei neurwere. Chimbetu vasisa Dare iro range rizere nevanhu apo apa chikumbiro chekuti anoda kubvumirwa kuti zvinoongororwa nachiremba kuti mwana uyu ndewake zvemazviro kwazvo here. Chimbetu ati izvi zvainge zvakataurwa nemudzimai wake uyo ati aizomubatsira kubvisa mari yemaintenance kana ongororo iyi yabva kwachiremba. Dare rati izvi zvange zvisinei naro uye Chimbetu pachake ndiye baba vemwana, saka zvaiva kwaari kuita zvaanoda. Muzvare Rambanapasi vapawo chikumbiro kune mutongi weDare chekuti vasabvumire vatori venhau kunyora nezvenyaya yake naChimbetu sezvo zviri kukanganisa muchato wake mutsva nemumwe murume. Chikumbiro ichi charaswa nemutongi uyo ati zvaive kuvaviri ava naChimbetu naye kuti vabvumirane nezvekubvisa mari panguva yakatarwa vorega kuendesana kumatare. Vagwatidzo vati vatori venhau vari kutoitawo basa ravo, saka hapana anofanirwa kuvamisa mukuita izvi. Aka akazike kutanga Chimbetu achimiswa pamberi pematare dzimhosva nenyaya yekusabvisa mari yemaintenance. Mazuva mashoma apfuura Chimbetu akamiswa zvakare muDare kukadoma mushure mekunge atadza kubvisa maintenance kuna Mildred Mapuranga. Vaviri ava vane mwana ane makore 11. Mune imwewo nyaya, vanhu 15 vamiswa pamberi pavagwatidzo nhasi vachipomerwa mhosva yekusima chimbambaira pane mumwe musha kuWobhouse. Vanhu ava vakasungwa nemusi wechitatu svondo rapera vakazonzwa muDare nhasi. Muchuchisi wehurumende vaSaunyama vaudza Dare kuti 15 ava vakarangana kusima chimbambaira pane mumwe musha mushure mekunge muridzi wepamba apa aramba kushamwaridzana nemasoja. Chimbambaira ichi chinonzi chakasimwa ndokuzoputitswa musi wa20 zvita pamusha uri muHobhouse 2 chikaparadza mafafitera nemudhuri, asi hapana vanhu vakakuvadzwa. Muchuchisi wehurumende anoti izvi zvakaitwa senzira yekuchisidzira muridzi wepamba uyo asina kudomwa nezita rake muDare nhasi. 15 ava vanzi vadzoke kuDare mangwana apo vachapiwa mukana wokubvuma kana kuramba mhosva yavari kupomerwa. Vasungwa ava vanosanganisira Knowledge Nyamhoka, Ronald Chigodora, Derek Chidovi, Sizwe Stole, Rutendo Biwa, Hardwick Mushati, Dingani Stole, Cuthbert Gandiwa, Tinashe Nyamkundiwa, Tapiwa Chikweti, Koten Chigodora, Priton Dikinya na Hanistein Kadzeumo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.